mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu nyamavhuvhu 28 2020. Makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanono Kawande, ndiri muWashington DC, tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189.
Zvichemo zvemanesi, zvichemo zvemijenini, zvichemo zvinoda kuadreswa nehurumende. Hapana mamwe maitiro kana mumwe mukana unokwanisa kupedza dambudziko iri kunze kwekugara pasi.
Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa.
Tinoona vauyi vakaita semachina vanobva vatimomotere muminda yedu yekucherwa kwekucherwa, isusu hatiko. Saka taakudzokera kunyaya yatakati maBritish anga achikanganisa. Ende toshuvira kuona kuti when other people talk, let us listen.
Mabishop ekereke yeAnglican anoti hurumende inofanirwa kuteerera, kwete kuita zvehasha kana ichiudzwa zvinorwadza vanhu.
My fellow Americans, tonight with a heart full of gratitude and boundless optimism, I profoundly accept this nomination for President of the United States.
Donald Trump vanotambira zviri pamutemo kudomwa nebato ravo kuve mumiriri waro musarudzo dzemutungamiri wenyika. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189, zvichitevera kufa kwevanhu gumi nezuro. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvitanhatu zvine mazana maviri nemakumi mapfumbamwe nevaviri 6,292. Nezuro vanhu vanoita makumi mana nemumwe 41 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Pavanhu ava makumi matatu nevasere 38 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe. Vatatu vanonzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanosvika zana negumi 110. Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matatu 30 vafa nechirwere ichi. Kwozouyawo Manicaland ine gumi nevasere vakafa neCOVID-19. Vapora munyika vanoita zviuru zvishanu negumi 5,010. Namukoti vadarika mazuva makumi manomwe vachiramwa mabasa pasina chati chaiswa pa nehurumende patafura pane zvavari kunyunyuta nazvo, zvinoreva kuti hapana chashanduka pakuramwa mabasa kwavo. Zimbabwe Nurses Association inoti haisi kuzoneta mukurwira kuti hurumende ivawanise zvikwanisiro zvakakodzera. Sangano iri rinoti rinokatamadzwa kuti hapana change chati chaitwa nehurumende kugadzirisa gakava riri pakati pavo nevashandi vayo. Sangano iri rinotiwo nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa dzisati dzawaniswa zvekupfeka mukuzvidzivirira kutapurirwa chirwere cheCOVID-19 uyewo mihoro inokodzera. Studio 7 haina kukwanisa kubata vachiwenga kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. ngati nzwei hurukuru yaitwa na Jonga kande miri we Studio 7 ne mutungamiri we Zimbabwe Nurses Association va Enoch Dongo pamsoro penya ya iyi.
Tamba iyo yanga ichitaura kuma members edu we Zimbabwe Nurses Association vari ku strike kusanganisira ne vari kumabasa. Vashoma vari kukwanisa kuenda kumabasa. Mamiriro akaita zvino pari zvino kuti hurumende haisati yauya neoffer patebo. Hurumende chakanyarara zvino hazvisati zvamira zvakanaka, uye tsamba iyo yanga ichitsinhira zvakare kuti zvichemo zvemanesi zvichemo zviri genuine, zvichemo zvinoda kuadreswa nehurumende. Hapana mamwe maitiro kana mumwe mukana unokwanisa kupedza dambudziko iri kunze kwekugara pasi isu vashandi nehurumende totaurirana panyaya mbiri dziripo dzinova dzakakosha pari zvinezvi, inova nyaya yemari nenyaya yemaPPEs kuti maenvironment emuzvipatara agadziriswe takatarisana nedenda recovid-19.
Mune tarisiro here yekusangana nehurumende muchigara pasi kuti muzeye iwo matambudziko kana zvinyunyuto zvamuri kusimudza mugwaro renyu iri?
Hatina choice. Hurumende haina choice. Isu vashandi hatina choice yekusagara pasi kuti tikurukure nyaya yatakatarisana nayo. Tese tinofanira kutogara pasi nehurumende nesu vashandi totaura nyaya yemari nenyaya yePPE. Izvi hazvina mamwe magadzirisiro azvinokwanisika kuitika pasina kugara pasi vashandi nevashandirwe tichikurukura kuti tigadzirise mamiriro ezvinhu muzvipatara medu. Ndiyo chete nzira inokwanisa kupedza gakava riri pakati pevashandi nevehurumende vezveutano neiyo hurumende.
Pane vari kuti imi sevana mukoti hamusi kunzwawo here tsitsi nekurwadziwa nezviri kuitika muzvipatara nekuti muri kuita sekunge musina hanya?
Avo vanotaura kuti vana mukoti havana hanya nevarwere kana kuti havana tsitsi, vanhu vari kungotaura vari mucomfort zone, vakagara mudzimba dzavo dzinofefetera dzinotonhorera. Vanhu vasiri kutaura vachiziva zviri paground. Ukasvika muzvipatara medu ukaona mukoti achishanda achitarisirwa kuti ndaabate murwere asina zvekumudzivirira kudenda rakadai nerecovid rinouraya kudai, iwe woenda kumba kwako kwaunofefeterwa uine mari yekutenga sanitizer, uine mari yekutenga mask, uine mari yekudisinfekta kumba kwako, uine mari yekutenga sipo yekuti ugeze maoko, mukoti asina. Ogonekwa iwe wechitaura kuti mukoti haana tsitsi. Asina tsitsi pakati pamukoti newe ndiani? Unoda kuti iwe mukoti aende agonobatira chirwere, agorwara, agoponzera chirwere kuvana vake nemhuri yake, agofa echiitira tsitsi ani? Iyeye munhu iyeye anotaura izvozvo ndiye asina tsitsi nevana mukoti, ndiye asina tsitsi nevana veZimbabwe.
Avo vange vari mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Vachange vakamirira bato reRepublican Party musarudzo yemutungamiri weAmerica vaDonald Trump nezuro Maneru vakatambira zviri pamutemo kudumwa kwavakaitwa nebato ravo. Izvi zvakaitika kumuzinda weWhite House. VaRegis Charumbira vebato reZANUPF vanoti maonero avo ndeyekuti vaDonald Trump vanokwanisa kukunda musarudzo dzemunambudzi sezvo zvavari kutaura nhasi zvekumutsidzira upfumi uye nekutaura kuti zvido zveAmerica ndizvo zvakakosha zvinokwanisa kuvabatsira. Vatawanda Dzokora veMDC Alliance vanoti vange vakaterera zvakanyanya kuurongwa hwavaTrump sezvo zvinotaurwa panguva yakadai zvichizokwanisa kunyudza kana kukwiridzira vanenge vachikwikwidza musarudzo. Regai tinzwe urukuro ya ito wana Marvelous Mhlanganya uye we Studio 7 na vacha rumbira ve ZANU-PF na vatawanda jokora ve MDC Alliance nezvenyaya iyi. Totanga kunzwa kubva kuna vacha rumbira.
America, whether ndiva Trump kana ndiva Biden, foreign policy yavo haichinji maererano nokuti chii chiri kuitika kuZimbabwe. Especially effect yokuti foreign policy yavo yakagara yaka targeta pa land reform. Ndo pane problem yakaitika ipapo, saka tozongoona birinyaya yokuti kana vakaramba vachiti kuZimbabwe kune ma human rights. Asinyanyi kuchinja foreign policy yavo nokuti kuti unenge ahwina ndiani hazvichinji foreign policy yokuAmerica as far as nyaya yokuZimbabwe is concerned.
Mm-hmm. Kova dzokora imi makamirira MDC Alliance pane zviri kutaurwa navaTrump munozviona sei?
Ini pane chinhu chimwe chete chandanyanya kuyemura uye chinobva chandipa manyukunyuku, kunyange zvazvo ndisiri munhu anosapota maRepublican. VaTrump vane nyaya yavanotaura yeAmerica First, vanoidzokorodza vose vanouya vachitaura, vanenge vachitaura nyaya yeAmerica First. Zotaira kuti dai zviro zvinoitwa nyika dzese, zvinoita nyika dzese, kuti vanoisa nyika dzavo pamberi, voisa vanhu vavo pamberi, voitira vanhu vavo zvinhu zvakanaka, zvatakaona zvichiitwa navaTrump for the past 4 years. Ndinoshuvirawo kuti dai zviri izvo zvinoitikawo fanga kunyika kwedu kweZimbabwe, kuti vanhu vanotaura kuti Zimbabwe First, vobva varevesa zviri izvo zvinoitika.
Tombodzokera kwamuri vacharumbira. Taona vaTrump vachitaura panyaya yeupfumi hwemuno muAmerica, uhwo pari zvino huri kumawere, manzwa sei pane zvavataura?
Hazindi vaTrump vanga vachitaura vachitaura even vachitorera pamwana wavo musikana Ivanka. Vangu meseji yavo yanga ichikonekitana neya Ivanka, mwana wavo musikana atanga kutaura. Vachitaura nyaya yekuti pati yemadhemokrat yakauraya America payakanga ichitonga. Ipo pavakapinda pane zvinhu zvakawanda zvavakaita zvakaita kuti America ive the dream of America, kuzikama kwayaita in the past. Vachiti ivo vane zvavakaita zvakawanda zvakaita kuti vadzose ufumi hweAmerica muAmerica. For example, nyaya yeNAFTA, Obama akaspreada ufumi hweAmerica kune dzimwe nyika. MaAmerican companies mazhinji anga avhagwa, makambani mazhinji avhura kuna naChina. Trump ari kuti pandakauya ndakauya ndikadzima zvese izvozvo, ndikabhunya zvese izvozvo, ndikadzodzera mabasa muAmerica. Ike zvino America yakubhuma ikonomi nenyaya yekuti ndakauya ndikachinja pamapolicies akanga aisiwa aiuraya nyika, of which inini ndinozvikudza zviri kuitwa na President Trump, and I think vachahwina neye bigger margin than yavakahwina before.
Vatawanda dzokora navaRegis Charumbira vanga vari muhurukuro yange ichikokerwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches richaita musangano waro wegore kana kuti 2020 General Assembly mangwana mugovera. Tabata munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Mtata, kuti vatiudze pamusoro pemusangano uyu.
Gore rino 2020 musangano unenge wakatarisana nenyaya dzakati wandei. Yekutanga unenge wakatarisana chine chokuita nebumbiro remutemo weZimbabwe Council of Churches, pane mamwe maimprovements ari kuitiwa. Chechipiri unotarisa pamusoro penyaya yemareports anopiwa nesecretariat uye zvaanopiwa neboard. Chetatu unenge une address ya president weZimbabwe Council of Churches. Chechina inenge ine nhau dzakabvumiranwa muassembly yapfuura ya 2018. Dzimwe dzacho dzine chokuita nenyaya yekuadopta yatingati inclusion policy inotarisira pamusoro penyaya yezvinhu zvakaita sekuchengetedzwa kwevana, madzimai vakaremara nevamwe vanhu vanosundigwa kunze kwema societies.
Pane gwaro rakabudiswa neZimbabwe Catholic Bishops Conference raishora urumende pamusoro pezvekuchorwa kwekodzero dzevanhu. Iko zvino ndine gwaro iri futi rabudiswa neAnglican Council of Zimbabwe. Nyaya yezvemamiriro akaita zvino munyika muchaikurukurawo here pamusangano mukuru uyu?
Chimwe chezvayakatarisana nayo inenge yakatarisana nemamiriro akaita nyika. Uyezve kuti sechurch chii chatingaita, saka pakupedzisira inowanza kubudisa yatingati position yekereke yemachurches ese iwawa kuti anotarisa kuti achashanda sei mumakore maviri anotevera. Saka acha adopta strategy itsva 2021 kusvika 2023 strategic plan itsva Zimbabwe Council of Churches vawande.
Munyori weZimbabwe Council of Churches, Reverend Dr. Kenneth Mtata, vari parunare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro, musangano uyu unouya mushure mukuburitswa kwegwaro reAnglican Council of Zimbabwe rinotsigira mashoko eZimbabwe Catholic Bishops Conference ekushora hurumende pamusoro pezvainoti kuchorwa kwekodzero dzevanhu. Hurumende yakaramba mashoko aya. Sachigaro veAnglican Council of Zimbabwe, Bishop Reverend Dr. Ignatius Makumbe, vaudza Studio 7 kuti hapana kubudirira kungaitika kana vanhu vasingataudzani. Vati kereke yavo haisi kufara nezvinhu zvizhinji munyika. Tichienda pamepo, munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko, Vanik Mangwana, vange vasina kupindura mibvunzo yatavatumira. Tabata Bishop Makumbe kuti tunze zvizhinji.
Zvinhu zvakawanda zviri kungoitika munyika medu, uye nemhinduro yakapiwa nehurumende kugwaro rakanyorwa nevamwe vedu veRoman Catholic Church. Zvinenge zvakatiratidza kuti ndofunga munyika munomu tiri kupesana pakuti vamwe vari kuti tine crisis, vamwe vachiti hatina crisis.
Chii chamakashora pamhinduro yakapiwa nehurumende kugwaro reZimbabwe Catholic Bishops Conference?
Handingati hangu kushora, asi takada kuti tijekese kuti zvirokwazvo munyika munomu tine crisis, uye kana vanhu vachitsiudzana kuda kukuita tikorektane. Saka kuzotaura tine hasha, isusu sechechi hatikurudziri izvozvo.
Imimi seAnglican Council of Zimbabwe, munoti kuhurumende uye nikuru zhinji rwevanhu muZimbabwe?
Sezvatakanyora tichitaura kuti hurumende yakataura kuti inodavira kuti voice of people is voice of God. Saka kuteerera vamwe vachitaura chinhu chakakosha, zvinounza budiriro. Kuvana veZimbabwe tinongoti ngatirambei tichizama kuti titaurirane, nokuti pasina kutaurirana hapana budiriro inouya, uye nobody is going to benefit.
Tinoona zvekuti vakuru vemakereke vanoita sokusawiriranavo panyaya iyi, vamwe vachiti zvinotaurwa nehurumende ndizvo zvechokwadi, vamwewo vachiti aiwa pane zvimwe zvinofanira kugadziriswa. Izvi zvimunozvifambisa sei sevanhu vemakereke?
Mumwe noumwe ane kodzero yokuita mafungiro ake, and we don't blame them, ndo maonero avo. Asi tinongoshuvira kuti tiite engage, titaurirane, tionesane kuti nyika yedu iri mudambudziko. Saka vane maonero avo hativashori. Ndo maonero avo iwayo.
Chii chamunoda kuona nae Bishop Makumbe? Chii chamunoda kuona chichiitwa pamusoro pemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe?
Isusu tinoshuvira kuti chinhu chinonzi uori chibviswe pakati pedu. Tinoshuvira kuona maresources enyika achishandiswa kubatsira vana veZimbabwe. Tinoona vauyi vakaita semaChina vanhu vavati momotere muminda yedu yekucherwa kwekucherwa isusu atiko saka taakudzokera kunyaya yatakati maBritish anga achikanganisa. So we are not happy with such scenarios. And the Toshu Virakona kuti, when other people talk, let us listen.
Pane dano ramuno da kutora ere kubva pano takatarisa mberi.
Dano ratoda kutora ndere kutoita engage the powers that be. Kuti titaurirane. Nokuti tikasataurirana hapana chinobuda. Saka dano ratinoita ratinofunga kuti tingarambe tichiita ndokungoramba tichingogodza pamukova yavo kuti uyai titaurirane maonero atiri kuita zvinhu ndeaya zvatinofunga kuti zviitwe ndeizvi.
Avo vange vari sachigaro veAnglican Council of Zimbabwe Bishop Ignatius Makumbe vari parunare kuHarare neStudio 7. Chovambo tarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Financial Gazette rinoti vakamborwa hondo yerusununguko kana kuti maWar Veterans vari kuronga kuitavo bhanga ravo pamwe nekuva nemigodhi yavo. MuFinancial Gazette mekare gavhuna veReserve Bank of Zimbabwe vaJohn Manguja vanoti mari zhinji yekunze kana kuti foreign currency iri kutengeseranwa pamusika mutema. Vamanguya vanoti pakati pezvikamu makumi manomwe nemakumi masere kubva muzana zvemari yekunze iri kutengeserwa pamusika mutema. Kuroniko rinoti umwe muzvinda bhizimisi anotenga goridhe akabirwa makumi maviri ezviuru zvemadhora ekuAmerica US $20,000 nevanhu vakasvika pamba pake mumusha weGwavalanda vachiti vanobva kuZimbabwe Anti-Corruption Commission vachiti vaida magwaro anomupa mvumo yekuita bhizimisi rezvemigodhi. Vakamupinza mumotikari yapo vachiti vari kuenda naye kuLuveve Police Station ndokumusiya vamukanda pane chimwe chisango vakaenda negoridhe rake. Yave nguva yenyu vatereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Namukoma Jonga akandemira, namukoma Blessing Zulu. Hani ndinongopa kutenda nechirongwa chamotiitira cheStudio 7 ichi. Ndini zinhle zvangu pasauti apa.
Masukura sei vashamarari weStudio 7. Ndinoitwawo mudharatuku ndiri kuCape Town kumaMasipei. Tokumbirisawo kuti munditaurire kuna vatafadzwa mugwani avo vanoti Samuel Mudenga akasungwa ari mukati havapai avo vakagara 7 months hurumende iri kutonga zviri kujekerere. Ko uyo anonzobve Diamoyo ari kupi? Ngaasadaro murumo. Taimbonzwa vaimwe vainzi vaenergy Mutodo achidai ezvina tichambonzwa kuti vapenyu kana kuti vakafa kana kuti vakatiza. Ndichatombozii. Tibetserewo chaizvo kuti vamugwadi mangwana ndivo vachange vari padambudziko iro.
Mamukase vashamarari veStudio 7 vana mukomata anonoka Hwande, vana Blessing Zulu, vana Sisimave nevamwewo vose vandasiya. Ndoda kutaura pamusoro pewoyo uyo unonzi mugwadi uyo. Mugwadi shosho unondishungurudza chaiwo chaiko. Hana pamukano, hana mukano mugwadi. Ndotoshaka chamunorambira muchimuti ataure paredi. Asi momunyengerera chii? Monyengerera rose kwane. Hamunoti munhu anorasika uyo. Haana kana mashoko. Zvese zvaanotaura zvisina kana mberi neshure. Unoti hei hakuna vudzvanyiriri. Hakuna chii zvinhu zvaanongoona iye nemeso ake. Sadero nekuti iye nemhuri yake anodya vachiguta. Kuviga umbavha nokuti iye unodya achiguta. Sadaro kozoti avo vanhu vekwaguto vari kuchema kuti kwa tafa nezhara havasati vatanga. anengane jara jai chaye mumbura nezvito. Actions speaks louder than words. Kutongoti atafane jara. Pai panonzi ngatichi taura nezwi rimwe vane vakatizi. After that kuti atafane nzara, tafane nzara vasati vatanga. Zvimwe zvine maticha anoti kwai hatiori mari inokwana. But munacho mukashinda kubasa havasati vatanga. Kaya pisa chaiko chaiko namo vachatanga kufambira nyaya dzacho. Aizvezvi vachigere. Handini mudzura pano pa South Africa.
Makadiko muri yeZimbabwe. Ndinomukwazisa ipano pa Studio 7. Madeko neano akanaka. Chanomuzivisai vana veZimbabwe. Patakabva tichitambura kure. Mutwaro unorema wava kusvika. Hapana chisingagumi. Herodhi chaiye waishungurudza vanhu. Nyaya yeBhaibheri inotitaurira zvose kuti hapana chisingagumi chakanyaipa. Herodhi chaiye wakauraya nevamwe. Aifunga kuuraya Jesu. Saka ivo zvichizivai kuti zvose ndozviri kuitika. Hapana chiri kuitika panyika pano chisina kumbobvira chaitika. Asi kuti Mwari unoziva vanhu vake. Mutwaro unorema wava kusvika. Patavari kuno tava kudhuze. Vana veZimbabwe tirambe takashinga chaizvo. Saka tinokuzivisai hama dzaMwari kuti vose vari kutambura Mwari unozviona. Zvose zviri kuitika Mwari unozviona. Zvinganonoka hazvo asi zvinosvika chete.
Nguva yaSmith ini hangu handina kuzviona vhose ndanga ndichiri mudiki. Saka ndina nhoroondo yazvo inini pachangu asi kunzwa vabereki vachitaura. Inini ndichizozvisanganisa kudai ndiri kutoona kuti nguva yaSmith yacho zvazvitori nani. Zvazvakanaka nekuti zvaiitwa ipapo zvazviri zvekukondirora vanhu. Kuti vanhu vaite vanhu kwavo. Kwete izvi zvatiri kuitirwa neZANU-PF izvi. Nguva yemunangagwa iyi yatosiyana nenguva yaSmith. Vana Smith vaivaya vanga vasingashungurudzi vanhu asi vaiedza kuda kutora kudzora vanhu kubva muumbengo hwavanga vainahwo vachiudzora mukuva munhu. Right, zvakaita kuti munzimi michitorai nyika yenyu imi mukati tiri kuitora kuti tisununguke. Haiwa yakatotorwa kuti tisungirirwe nekuti kwatatiri chaikoko ndokwakwakapfava. Mararamiro atakuita ano akaipa.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei neStudio 7 isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5K U band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Tema munda kambo kanova kuna Alec Macheso. Sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Vanhu vafane chirwere cheCovid-19 muZimbabwe vave zana nemakumi masere nevapfumbamwe 189. Sangano reZimbabwe Nurses Association rinoti nhengo dzaro hadzisi kuzodzokera kumabasa kusvika zvichemo zvavo zvagadziriswa. Mabhishopu ekereke yeAnglican anoti hurumende inofanirwa kuterera kwete kuita zvehasha kana ichiudzwa zvinorwadza vanhu. Donald Trump anotambira zviri pamutemo kudomwa nebato ravo kuve mumiririri waro musarudzo dzemutungamiri wenyika. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndini Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.